nyaya tsakadzikana muhana kwevakawanda masvingo iri kuya apa chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyasa mugwagwa vaishanda mudhuri neupfumi hwezviwanikwa zvakaita semafuta redzimotikari negas reCabo Delgado chapondwa nevarwi veISIS masvondo maviri adarika vakawanda masvingo zvikuru kuchiredzi kwakagamhana nemozambique vanoti vane hama dzakawanda dziri mumozambique uye vagara vakabatirana mumaoko mumwe mugari wekwamajange amai Dorcas Maruta vane mwana anoshanda kudhorobha retemba kudunhu reCabo Delgado vanoti vanogara vachityira mwana wavo kunyange vachigara vachitaura naye parunhare
pandakatohwa kuti uya umwe wakanzi wakapfurwa waakashayika hana hadzidzogari zvakanaka nyaya inonetsa ndeyekuti muno muzimbabwe medu vana havachawani mabasa saka vana vanotokoprifeya kuti kana ndafa ndafa anenge asina chokubata saka unogona hake kumbonibata apo naapo mwana wangu asi ndinongogara ndakatotya
izvi zvatsinirwawo navaCaleb Mambo avo vane munyina anoshandira kupalma kwakapiswa nekugurwa vanhu misoro
handine mufana wangu akaendawo ikoko kumozambique akaenda ari under construction ari achiita zvokuvaka ariko saka pane nguva yakamboshayikwa ashayikwa hatizivitakangoza vanhu vari kuna vanhu vari kupisiwa ikoko saka ini handizivisa kuti chichikuiti saka izvozvoka takazomuwana manje tikazotanga kutotaura naye pawhatsapp nenyi but ari kutaura kuti ari kutyira upenyu hwake hazvina kutombomira zvakanaka adanga hurumende yanga itibatsirawo please sure tabvisa vanhu vari ikoko bcause tichiona tichirasikirwa nehama dzakatowandei ikoko
munyori mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika ambasada James Manzou mumashoko avakatura kuvatori venhau svondo rapera vakati hurumende iri kushanda nenyika yemozambique pamwe nemakambani ikoko kuti iwane mazita evanhu vemuzimbabwe vari kushandira kwakamuka hondo uku kuti vabatsire vakurudzira vanhu munyika vane hama dziri kushayikwa mudunhu reCabo Delgado kunyanya kuguta repalma kuti vabate bazi ravo mukuru wesangano replatform for youth and community development kuchipinge vaclaris madhuku vanoti vanhu vanogara pedo nemuganhu wemozambique kuchipinge vava kutyira kuti zvikwata izvi zviri kuita hondo zvichapedzisira zvosvika munzvimbo dzavo
vanhu vazhinji varikurarama vari kupota vapindwa nekutya nekuti mukaona mararambiro atoita kuchipinge ukuti ine ukama hwekuti kunenge kuenda kumozambique
vatungamiriri vesangano renyika dzekuchamhembe kweafrica resadag vakatenderana kuti vapindire vachibatsira mozambique nyika yesouth africa yakatombotumira mauto ayo kunonunura zvizvarwa zvayo zvainge zvapindwa munjodzi nekuda kwehondo iyi ndakamira studio 7 masvingo tini godswin timba